manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 10, 2022. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Rakwaita family basket re Consumer Council of Zimbabwe, even though harina kunyawaderera nemari yakawanda kana nepesendeji yakakura sitereke, kwakonzereswa maonero angu ini.
Consumer Council of Zimbabwe yazivisa nhasi kuti mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yakadzika nekuda kwekudzikama kwedhora remunyika.
Chimwe chinhu chataona kuno kuchatafarira ndechekuti environment yaivako kusvika pamaelections aiitwa inge iri very peaceful, inge nerunyararo. Kune makeses mashoma zvikuru akarekodwa ekurwa kwevanhu, emaabductions ndekushungurudzwa even kwemaopposition political parties.
Vanhu vakawanda vomirira kunzwa zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika yeKenya. Mumwe mudzimai wemuZimbabwe akapiswa nemuchetura weacid kuSouth Africa otarisirwa kurapwa muAmerica mushure mekubatsirwa nezvisvaro zveZimbabwe pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Consumer Council of Zimbabwe yazivisa nhasi kuti mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yakadzika nemadhora emunyika mazana manomwe nemakumi matatu nemaviri ane masendi makumi matatu nemanomwe kana kuti $732.37. Izvi zvinoratidzawo kuti yadzika nezviga makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 0.26% musvondo raipera musi wa5 nyamavhuvhu. Sangano iri rinoti kudzikira kwemari inodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu uku kwakakonzerwa nekugadzikana kwemusika wemari mutema mumasvondo maviri adarika. Consumer Council of Zimbabwe yatiwo inotarisira vezvitoro kuti vadzikisewo mitengo yezvinhu nekuda kwekudzikama kwezvinhu uku. Muna chivabvu mhuri imwe chete yainge yoda mari inodarika $133,000 pamwedzi, uye muna chikunguru Consumer Council of Zimbabwe yakati yakakundikana kubuda nemari yaidiwa nemhuri yevanhu vatanhatu nekuda kwekuramba mitengo yezvinhu ichikwira. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti havaoni vezvitoro vachideredza mitengo nekuda kwekuti mutengo wemafuta waderera, vachiti pane zvakawanda zvinoita kuti vemabhizimusi vakwidze mitengo. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Rakwaita family basket re Consumer Council of Zimbabwe, even though harina kunyawaderera nemari yakawanda kana nepesendeji yakakura sitereke, kwakonzereswa maonero angu ini. Nechekutangisisa tiri kuona mutengo wemafuta edzimotokari wakaderera. With effect from 2 August 2022, gazetted price ye diesel for example i $1.74 yakaderera kubva pa $1.80 muna June. Maonawo zvakare blend petrol yakaderera kusvika pa $1.60 ichibva pa $1.77. Saka that's a significant reduction in the price of fuel. Ende sezvamunoziva mutengo wefuel unoaffecta mutengo yezvimwe zvinhu zvese. Saka fuel yakaderera zvinoreva kuti cost of living inotidereireiwo. Uyewo zvakare makaona mafsonda achangopfuura Zimbabwe dollar yatombo appreciator. Of course iri hayo volatile, but exchange rate tamboona icha appreciator. Izvozvo zvinoaffectawo zvakare mutengo wezvinhu, zvinoaffectawo zvakare cost of living. Saka kuderera kwefamily basket kuri kunyanya kukonzereswa maonero angu nezvinhu zviri izvozvo.
Chiitiko chakadai, Dr. Chitambara, chinhu chitsva here kana kuti zvinogara zvichiitikawo zvekuti mari inodiwa nemhuri inogona kumbokwira ichidzika saizvozvi?
Chiitiko ichi makatarisa kuti muZimbabwe chete asi nyika dzakasiyana siyana zvinoitika. Kuti mwedzi uno zvichida family basket kana kuti even PDO yanga iri pa level 10,000 mwedzi uno uya yaderera. Zvinoitika zvinongo dependa nekuti inflation yakamira sei. Inflation sezvinoziva inomeasure kukwira kwezvinhu muekonomi. Saka kana zvichiri kukwira nerate rakakura zvinogona kuitawo zvakare. Zvinobatsira in terms of my real incomes ewana, zvinobatsira in terms of what an ordinary family would require pamwedzi wega wega, yatingati family basket or yatingati PDL.
Tiri kunzwawo veConsumer Council of Zimbabwe vari kukurudzirawo vezvitoro kuti vange vachidzikisawo mitengo nekuda kwekudzika kuri kuitawo zvinhu ikoko. Mungaona here paine chinoitwa naive vezvitoro?
Kueconomics tine mashoko ekuti normally ma prices they are stick downwards. Zvichireva kuti even though macosts ekugadzira zvinhu akadererei, sezvataura takati mutengo wefuel waderera. Asi kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iderere hazviwanzi kuitika, ingatombomire iri pamalevel aire, but kashoma kuti mitengo yezvinhu iderere. Unless macost acho, for example, macost ekuwana mari kumabhanga, macost marent, mautilities, the cost of energy, because ari kukwirawo yavo macost yayo. Saka akakwira ete higher rate than kuderera kwaita ngatiti mutengo wemafuta. Zvinongoreva kuti zvinongotongokwira but zvakukwira maybe ne rate inenge iri pasi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti raendesa zvekare chikumbiro kudare repamusoro reHigh Court mukuedza kuti nhengo dzedare reparamende kubva kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala veZengeza West navaGodfrey Stole vechitungwiza North vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chitsva ichi chiri kutarisirwa kunzwikwa mudare musi wa15 Nyamavhuvhu. Vaviri ava nevamwe vatsigiri vebato iri vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare More Blessing Alley. Kunyange vamwe vatsigiri vebato reZanu PF vakabuda pamavhidhiyo vachiita mhirizhonga, hakuna akasungwa, mapurisa achiudza Studio 7 kuti hakuna akamhanʼara. Asi vaSikala vanoti kune nyaya dzakawanda dzakamhanʼarwa asi hapana veZanu PF vakasungwa. Kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi muKenya. Musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kukwikwidzanwa zvakasimba pakati pava William Ruto, vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi, navaRaila Odinga. Idzi dzinogona kunge dziri sarudzo dzekupedzisira dzavaOdinga kukwikwidza uye kave kechishanu vachipinda musarudzo dzekuva mutungamiri wenyika. Munhu anokunda musarudzo anotarisirwa kuti awane mavhoti anodarika zvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50%. Zvimwe zvizvarwa zverudzi rwevashona kubva kuZimbabwe zvakatamira kuKenya makore 50 adarika zvakavhotawo kekutanga musarudzo dzemunyika iyi mushure mekupiwa magwaro eugaro nemutungamiri wenyika iyi ari kusiya basa vaUhuru Kenyatta. MuKenya pari zvino mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuongororawo sarudzo idzi. Mumwe ari kuongorora sarudzo mutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Excellence muzvare Stabile Dewa. Ngatinzwei huru kure yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Isusu seWorldPet tiri munyika yeKenya mumatakauya nemaaspiring women leaders ari kucontesta muZimbabwe muna 2023 anobva kumabvuku, kumasvingo, rurawo nekugwanda kuti vauyozodzidzawo nekuobserva maelections vachiona zviri kuitwa nemamwe madzimai muno muKenya. Mibi chekungotanga kutaura chatanotisa ndechekuti performer presidential candidates aripo hapana mudzimai
izvozvo mukati zvakasiyana sei nezvatakaona muZimbabwe musarudzo dzapfuura dza2018
zvinhu zvakatosiyana nekumusha mukatarisa muna 2018 taitova nemadzimai akati wandei akakontesta semapresidents but as we note pamarunning mates out of former presidential candidates 3 vavo vane marunning mates madzimai zviri zvinhu zvatinokurudzira asi tikatarisa paperformance yemadzimai ese ari kukontesta inenge yakatidzikirei mbijana pane zvanga zvichitarisirwa kunyanya madzimai echidiki vashoma zvikuru vataona vasumuka vachikontesta vachikontestawo maleadership positions ai because pari kukontestwa mapositions anosvika 6 president county maconstituents magovernors masenators newewomen representative so tangoona zvakare sekuzimbabwe ti madzimai mazhinji ari kungokondestana kuwomen representative
zvii zvimwe zvamaonawo musarudzo idzi zvamungati zvinoyemurika
chimwe chinhu chataona kuno kuchatafarira ndechekuti environment yaivako kusvika pamaelections aiitwa inge iri very peaceful inge nerunyararo kune makeses mashoma zvikuru akarekodwa ekurwa kwevanhu emaabductions ndekushungurudzwa even kwemaopposition political parties zvinhu zvatinokurudzira kuti maelections angoitwa murunyararo chimwe chinhu chatanotisa kuno yakafanana nezeki yedu inonzi independent electoral and boundaries commission mukatarisa zviri kutaurwa nevanhu vekuno kenya vashoma zvikuru vari kushoropodza commission iyi
nechikonzero cheise maonero enyu muzvaredhio
tingangoti vanhu vacho vakawanda muno nyange vekuruling party kana opposition vanoika kuva netrust mucommission yavo kuti inokwanisa kuita basa rekurana maelections in a free and fair manner so tirangotarisira kuti yanguva yekuverengwa kwemaresults kuti vachangokontinua sezvavanga vachingoita nguva yese hatina kuona vanhu vanyatsobuda vachiratidza kupokana necommission iyi sezvatinonyanyoona zvichiitika kuzimbabwe chiri chinhu chinenge chakanaka because chinobatsira kuti vanhu vatambire zvinhu zvinobuda musare uye zvatina kuonawo masoja achipindira mumaelections ekuno kukenya zviri zvinhu zvakanaka zvinokurudzirwa and tinongovimba kuti zvichangoperawo zvakadaro pasina kumbunyikidzwa kwevanhu kuti vavhotera ani chimwe chinhu chatadzidza kuti mapolitical parties ekuno kwaanonyanyofoma macoalitions anosanganisira madzimai vanhu vekumaareas maregions maethnicity akasiyana-siyana vachibatira pamwe chete kuti vawedzere maresults avo
zvii zvamuri kuonawo zviri kubuda musarudzo pane zvaverengwa kusvika pari zvino
pane tuma presidential candidates varaila odinga nevaruto pakati pavo ndopari kuratidza kuti pane competition yakanyanya izvi zviri kutoomesera vanhu vakawanda vatinoti mapolitical analyst kuti vakwanise kutaura kuti ndeupo vavanofunga kuti achakunda
mutungamiri wesangano rewomen's academy for leadership and excellence muzvare stabile dewa vari parunare kunairobi kenya nablessing zulu westudio 7 mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai anenge achishungurudzwa repumulani minnesota african women against violence muzvare comfort dondo vanoti vari kufara nekukwanisa kubatsira muzvare primrose ruocha avo vakadirwa muchetura weacid kumeso nemurume wavo vari kusouth africa kwavaigara vakatsva zvakaipisisa muzvare dondo vati vabatsira muzvare ruocha kuti vawane rubatsiro muamerica vanoti vakawana rutsigiro kubva kune zvizvarwa zvezimbabwe pasi rose nechimwe chipatara chepamusoro chemayo clinic chiri muminnesota chichange chichigadzirisa uso hwamuzvare ruocha mumavhiki anotevera muzvare ruocha vakatowana mapepa avo ekufambisa nezuro ngatinzwei hurukuro yaitwa namavhilas muhlanganya uye westudio 7 namuzvare dondo nezvenyaya iyi
ndinonzwa kufara kubatsira muzvare ruocha primrose akadirwa acid nemurume wake wanga achisiyana naye ari kusouth africa takatumirwa nyaya yake nemasocial lights anosanganisira iwo sismeli nevamwe takamuwanira ana chiremba kuno, one of the best hospitals in the world, inonzi Mayo Clinic iri kuno kwandinogara. Vakatiwo vanomubatsira kumudzosera chiso chake zvakare, nekuti asidi yakamupisa, maso ake avharika. Saka ati kunzwa kufara kuti Primrose achanga ari kuwana chiso chake back.
Imi muri kubatsira sei mudzimai uyu? Uyezve klinika yaachange achirapwa ichange iri kuda mari yakawanda sei? Ichabva kupi mari?
Ina hapana mari yakambowanda yandakanyanya kushandisa pana Supreme, nekuti surgery yavo is about $1.3 million US. Asi chandakangoita kungobata vunhare nekuenda paemail ndichinyora matsamba ndichikumbira rubatsiro. Ndikangoti programu yedu maybe kuda tangoshandisa maybe $10,000-$11,000 yemariyo yakabva kumadhona, kuti tinge tiri kuwana kuti sisi vedu vange vari kuuya kuno vachitora matests kumachiremba vekusouth Africa. Henge simbori mari yakawanda. 1.3 million imari iri kubatsirwa nana chiremba vekuno kumayo. Saka ndinonzwa kutenda, mundibatsirwa kutenda muri yeZimbabwe. Daitangokwanisawo kuramba tichidanana zvakadaro. Uyezve ndirokurudzirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti dai takwanisa kuwana iye munhu akaita zvakadai kumwanasikana ushu, iye mukomana anobva kugweru, tichange tiri kuteera nenyaya yake. Aiwaka, anofanirwa kunge ari muchitokisi mukomana uyu, nekuti zvaakaita izvi kutouraya munhu. Saka ndiri kunzwa hangu kufara nekuti chirongwa chedu Pumulani, Minnesota African Women Against Violence, takakwanisawo kuwana wokubatsira Primrose. Akawana visa rake nezuro, achange ari kuuya kuno kuAmerica. Tiri kuzogara naye tichimubatsira, tichimusapota. Vana veZimbabwe vadonata mari vari kubatsira kuti ange ari kuwanawo kugara zvakanaka apa anenge ari kuno kuAmerica. Ndichimubatsira nemhuri yangu, tiri kufara. Tichange tichigara naye kusvika apora, toonawo kuti vana vake kuZimbabwe vabatsirika. Saka ndonzwa kufara nekutenda.
Vanga vari muzvare Comfort Dondo, mutungamiri wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuMinnesota muAmerica. Makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vemuZimbabwe naamai naLady Pando vekuSouth Africa vaita musangano wekudyidzana nhasi muPretoria, uye panga pachitaurwa nyaya yezvisvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro ekushanda akasvika kumagumo uye zvave kutarisirwa kumanikidzwa kubuda munyika iyi. VaShava vaudza nepfenyu reSABC kuti nyaya yemagwaro eZimbabwe exemption permit yakonzera kusagadzikana muzvisvarwa zveZimbabwe zviri kushanda muSouth Africa, asi vakati zvinofanira kuremekedza mitemo yemunyika iyi. Amai Pando vati dambudziko rezvisvarwa zvemuZimbabwe zviri munyika yavo zvisina magwaro rinofanira kugadziriswa, vakati patotanga kuita mushandira pamwe wenyika mbiri idzi kumuganho wadzo. Mumashoko kuvatori venhau, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoti vaviri ava vari kutarisirwawo kuziya nyaya yechibvumirano chekudyidzana kana kuti Binational Commission. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi mutandiri.
Musangano uyu waifanira kunge uri musangano une chiremera uye wakakosha zvikuru, kunyanya panguva yatiri yekuti zvizvarwa zvekuZimbabwe zvine matambudziko akawanda zviri kusangana nawo muno muSouth Africa.
Saka zvii zvamanga muchitarisira kubva kuna vaShava?
Chekutanga ndechekuti vaShava vaifanira kunge vakazama nepavanogona napo kuti vaunganidze maZimbabweans kana kuti vanzwe zvichemo nematambudziko ari kusanganikwa nevana vemuZimbabwe vari muno muSouth Africa, uye kutiwo vanhu vagere muno muSouth Africa vaifunga kuti dambudziko iri raida kuadreswa sei. Zvizhinji panyaya yemaZTP chatozoitika ndechekuti taona kuti vaShava vanga vasina kugadzirira zvese izvi.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nemhaka yekuti vakatora macitizens avo ari muSouth Africa for granted. Vaifanira kunge vakavabvunza kuti todii nematambudziko atiinawo, zvamunoda kuti tisvitse kuhurumende yeSouth Africa ndezvipi? Tatozonzwa vaShava vachitaura kuti aiwa, hurumende yakarongedzera kuti igamuchire zvizvarwa zveayo zvinenge zvadisaida kudzokera kuZimbabwe. taona oma efforts ekuzama ku mix ama issues kubatanidzira nyaya yema ZTP nenyaya yekuti maZimbabweans ari mu South Africa ngarege kuparamoswa.
Sei muri kuti vabvongodza muto?
Idzinya mbiri dzisingafaniri kumbomixwa nani zvake kana kusanganiswa zvikuru nemakurukota ehurumende akaita sevashava. Nekuti hadzifaniri kusangana. MaZTP holders hapana evidence inotaridza kuti imbavha kana kuti ndivo mbavha muno muSouth Africa, saka hatitarisiri zvakadaro. But taona dambudziko iri kuti idambudziko rekuti havana kukoshesa kuda kunzwa zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa, pamwe chete nevanomiririra kodzero dzevanhu even vemuno muSouth Africa vacho, kuti vanoonawo nyaya iyi maonero api.
Kuri kuti vanga vakupai mukana zvii zvamanga muchida kuti vakoshese?
Taifungidzira kuti vashava vaifanira kunge vapusha nyaya yekuti maZTP holders vanhu vashoma-shoma kwazvo. Tichitarisa vanhu vekuZimbabwe vari kugara muSouth Africa vasina mapepa, pane gwara rakajeka raifanira kuti makurukota aya ataurirane kuti toita sei kuti ugaro hwezvizvarwa zvemuno muregion kana muAfrica huve hwakagadzirisika, matambudziko ari papi uye tomagadzira sei. Izvo hazvina kubuda zvine kujeka mumusangano watanzwa.
Mukuru munyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi Mutandiri vari parunare muJohannesburg, South Africa, na Blessing Zulu Studio 7. Meya vechitungwiza vaLove More Maiko vanoti hurumende inofanira kurumura guta ravo kubva mukuwaniswa mvura neguta reHarare. Guta reHarare racho riri kutatarika kuwanisa vagari varo mvura zvichitevera kutadza kutenga mushonga kwekambani yeZimbabwe Phosphates Industries kana kuti Zimfos inosungirwa makanzuru kutenga mushonga kubva kwairi nehurumende. Nzvimbo dzakatenderedza Harare dzakaita sechitungwiza neRuwa dzinowanawo imwe mvura kubva kuguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvedambudziko remvura iri, Blessing Zulu Studio 7 abata vaMaiko.
Chitungwiza senzvimbo yaane makore 43 iripo, iri nzvimbo zvakare ine the third largest urban population munyika. Yararama makore osa isina painoti payo painowana mvura ichimirira nokupuhwa. Kana mbanga vapamba chaipo ukava baba kana mukava mhuri inomirira kuti vepa next door vatange vaguta vozokupaiwo zvinenge zvakaoma. Dambudziko iri ndo rakatarisana nechitungwiza.
Saka muri kukurudzira hurumende kuti iite sei vaMaiko kugadzirisa dambudziko?
Tinoti kuhurumende, nekuti tinoziva izvi, hatisi kutaura zvinhusiko, tinozviziva kuti Water Act inomanejwa neMinister of Water. Zvakare mawater rights ari muhofisi yemutungamiri wenyika. Tinovakurudzira kuti ngavachitora matanho ekumeka sure kuti vanhu vechitungwiza vararama kwenguva yakarebesa. Mukatasa 43 years munhu atokura, kana ari munhu atokura atone muzukuru, hatingakwanise kuramba tichirarama nekuenda mberi tisina patinoti pedu, tisina senzvimbo seguta, nzvimbo yatinoti yedu yekukwanisa kunge tichikwanisa kunge tichizviraramira toga tisingamiri kutarisira panext door.
Muri kukurudzira kuti vatarise kunzvimbo dzipi chaidzo kungabve mvura inokwanisa kunwiwa nevanhu vemuchitungwiza?
Hurongwa hwemuda dhemu hwavana makore ngahuchivambwa, uchitangiswa, uitwe, uzadzikiswe. Asi sekuziva kwatinoita nyaya yekuvakwa kwedhamu, it's a long term project, but in the interim taivakurudzira, tiri kukurudzira hurumende kuti dai yakwanisa kuvaka canal inobva nekunana Eastern Highlands uko. That canal can take even at least 100 kilometers kubva uko ichiunza mvura yakachena yekuti ikaiswa muna Harava kana kuti muna Sekedhemu in the short to medium term vanhu vemuchitungwiza vanenge vane solution. Ende mvura iyi haidi machemicals akawanda, you find it can only be one chemical or two. So we are saying kuti kuhurumende whilst vachipesua whilst they can start to pursue the Muda Dam project, ngava achiitanga kuvaka kanari or canal inobva nekumanika land, iyo kwanisa kutanga kutundira mvura.
Inenge ichienda kupi mvura iyi vamaiko?
Muna Harava naseke dam Chitungwiza senzvimbo ine the third largest urban population ikwanise kuzviraramira iri yoga isingatarisire kubva kune vamana baba vekunext door kana kuti kumabhururu enext door. Ndo zvinhu zvoga zvingatibatsire kuti tikwanise kudhila nedambudziko remvura ratinetsa mukati menzvimbo ino. Mukada kucheka even munguva yecovid zvaive zvakaoma kwazvo kuti hatingararami nezvibhorani mukati muno munzvimbo yemaguta. Nyaya yemvura inotobuda patepi ndo zvinhu zvatinotarisira, ndo zvatinoshuvira especially mu21st century ino, especially takatangana nemavision 2030 or vision or agenda 2063.
Meya wechitungwiza vaLove More Maiko vari parunhare muchitungwiza naBlessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kukurudzira kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vapiwe mukana wekuvhota vari munyika dzavagere. Izvi zvinotevera kuvhota kwakaita vana veKenya vari mhiri kwemakungwa musarudzo dzakaitwa neZuro. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri werimwe bato rinopikisa rePatriotic Zimbabweans vaCharles Muchineripi Mutama vagarawo vachikurudzira kuti vana veZimbabwe vabvumizwe kuvhota.
Iyi inyaya yakanaka chaizvo yekuti hurumende yeKenya yakapa mukana kune zvizvarwa zvayo zviri mhiri kwemakungwa kuti zvivhote, nekuti tinoona kuti vakaremekedza kodzero dzinopiwa zvizvarwa izvi nebumbiro remutemo renyika yemuKenya. Zvekare vakaremekedza bumbiro reHuman and People's Rights reAfrican Union, zvekare neHuman Rights Charter United Nations inokurudzira kuti zvizvarwa zvepasi rose zviwanikwe zvichisarudza vatungamiriri vazvinoda munyika madzinogara, kana kuti kungave kunyika kwavari kupotera kana kuti kwavari kushanda vari mhiri kwemakungwa.
Tinonzwa kuti zvizvarwa zveKenya zvinosvika kana kudarika mamiriyoni maviri zviri kunze kwenyika iyi, asi vanhu vanokwana kuita zviuru gumi nemazana mana nemakumi mana nevana ndo vanonzi vakakwanisa kunyoresa kunge vachivhota. Zvii zvamungataura tichitarisa musiyano iwoyo wekuti vanhu mamiriyoni mairi vari kunze kwenyika asi konyoresa kuvhota vanhu vanongodarika zviuru 10,000 chete?
Ndinoona kuti inhau inoenderana nenyaya yekuti registration yekuti vanhu vanokwanise kuvhota kana kusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo dzemuKenya ndo inofanirwa kusimbiswa kuti vose vari mhiri kwemakungwa vawanikwe vachikwanisa kuvhota.
Zvii zvingadzidzwawo neZimbabwe Electoral Commission paurongwa ihwohwu hwekunyoreswa kuvhota nekuti vari kunze kwenyika vanga vachikwanisa kuvhota hwakaitwa nebhodhi inomirira sarudzo muKenya?
Tichitarisa sarudzo idzi dzemuKenya, tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission inokwanisa kudzidza zvekare kuti iwanikwe ichiita registration yezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa kuwana mukana wokuti zvisarudzo vatungamiri vazvinoda musarudzo dzemuZimbabwe dzinouya zvingave goro rinouya kana kuti pamberi apo nekurarama kwatinoita munyika yedu yeZimbabwe. Handione kuti zvizvarwa zvemuKenya zviri kunzi zvakanikwa zvichivhota zviri 10,000 asi vose vari mhiri kwemakungwa vachisvika 2 million zvinowanikwa zvichikanganisa hurumende dzemuAfrica kuti dzipe kodzero yekuti vana vemunyika dzavo vari mhiri kwemakungwa vanhu vachivhota. Nekuti tikatarisa nyika kaita seRwanda inowanikwa ichibvumidza kuti zvizvarwa zvayo zvivanikwa zvichivhota, iri kutoti iyo mudhorobha rega rega riri mhiri kwemakungwa rine zvizvarwa 40 kuchange kuchiitwa polling station kuti vanhu vachikwanisa kuvhota.
Bato renyu rinozivikanwa nekuve pamberi kurwira kodzero dzevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vange vachiwaniswa mukana wekuvhota vari munyika dzavagere. Masvika papi nehondo iyo yekurwira kodzero idzodzo? Tinotenda mutungamiri webato rinopikisa repatriotic Zimbabweans vachaus muchine ripi mutama anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 10 kuNcwabakazi 2022 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende kumele alandele umzekeliso weKenya avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe, i-diaspora vote. Ikhansili yakobulawayo isiguqule indlela ebhadalisa ngayo abantu abapaka izimota enzikini yaleli dolobho kulandela ukukhonona kwabahlali. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalemibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni, njalo uthi kabasoze baboche kumbe babuzisiswe ngokuthi bazithola njani lezi zikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende weZimbabwe kumele alandele umzekeliso weKenya avumele izizalwane zakhe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe, i-diaspora voting ngesiNgisi. EleKenya lenze lokho okwakuqala kukhetho oluqhutshwe izolo olokudinga umongameli, amalunga ephalamende, amakhansila kanye labo sibalukhulu bezabelo. Eloba enkundleni yeTwitter namuhla uChamisa uthe ukuvota kulilungelo elimqoka elimele liphiwe abantu beZimbabwe bonke, ngitsho labaphandle kwelizwe. Uchayelele Kenya kanye lekhomishini yezokhetho kulelo lizwe ihlombe ngokuvumela izizalwane zeKenya ukuthi zivote ziphandle kwelizwe, njalo ukhuthaze uhulumende wakuleli kanye labeZimbabwe Electoral Commission ukuthi labo benze okufanayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seTCC umnumzana Gift Ostalosi Siziba.
I-diaspora vote iqakathekile kakhulu ngenxa yokuqala lilungelo labantu bonke baseZimbabwe abangaphezu komnyaka we-18 kubana bevote ke bekhethe uhulumende abamfunayo. Okwesibili, kuqakathekile ngeyokubana i-diaspora yiyo encedisayo indaba emkhonomi weZimbabwe. Angeza ke lithi nxa kuyimali siyabafuna, nxa sokufanele ukuthi bekhethe uhulumende abamfunayo sithi kabakwanisi ukuvota. Okwesithathu, kusemthethweni we-SADC, le-African Union Protocol on Elections, ukubana ke abantu ke abaselizweni labangaphandle bevunyelwe ukuvota. So yiyo sithi ngama-electoral best practices ngesiNgisi okufanele ke elandelwe.
Kodwa abezanu bathi udubo olukhona ngolokuthi bona bafakelwa izijeziso ngamazwe afana laboMelika leBhilithane, ngokunjalo kabenelisi ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Hayi, kathesi into eqakathekileyo akufanelanga ukuthi kube indaba yokuthi abavunyelwe ukuyakhankasa noma abanye bayavunyelwa ngenxa yokubana ke abantu baseZimbabwe balelungelo ngamaZimbabweni. Uhulumende ulenkinga lamazwe akhona ngale, hayi khona ke labantu ke beZimbabwe. E-South Africa sila ma-sanctions ke ngendaba ye-South Africa, sokufanele ukuthi siye abantu beSouth Africa evunyelwe ukuvota bonke abantu bavunyelwe na beSouth Africa so angeza ke sathi umthetho uyatshintshwa ngendaba yokubana ke uhulumende kulungazwana kwakhe labanye okhulumende ukubana ke sincindezele abantu ilungelo labo lokuvota
ngaphandle kokukhuluma nje likhipha ama statements phezu kodaba lokuthi abaphandle bavote lolu siziba kukhona yini okunye elikwenzayo
yeah esikwenzayo kakhulu ukuba le engagement ngevike edlule esibhaleleke eSouthern African Development Commissariat ukubana ke sikhulumisane labo ngendaba ke yama reforms ikakhulu indaba ye diaspora vote ekuyilo ilungelo lokuqala esikhangelele ukubana finally protectwe njalo silungisise kuma reforms okwesibili sibhalele Addis Ababa Ethiopia ku African Union ukubana ke silungisise indaba yokubana ke kube lama reforms ikakhulu ilungelo ke labantu base diaspora kubana bevote lokhu sikwenza ikho ke kathe finally sekuma meeting esawayenza singaphiwa ke amathuba yisecretariat esilungisene layo ukubana ke sibonane labe SADC laba African Union ngendaba yokubana ke kube lalawa ama reforms ngenxa yokubana kithi sibone qhakathekile ukubana ke bekhona kwana ukhetho ke longabi contested okugcina njalo ke si engage ke lamanye ama partners kwele Zimbabwe ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke thina njengama Zimbabwe salilungelo sokubana ke sisebenzise okusemthethweni okuhlanganisela ukutshengisela ke ukubana kube lokhetho ke olupheleleyo eZimbabwe
Umnumzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Belief Gaule yena othi ukuze abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota kumele amazwe afana leMelika leBhilithane esule izijeziso azethesa amalunga ezano PF ukuze enelise ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Umumo wokuthenga leZimbabwe uthiyene kakhulu. Kuzamele amazwe lawo asiphathe kuhle amazwe angaphandle ukuze bona abantu abangaphandle bengabi ngabantu abazabe bephangelele ukuthi engathi umumo weZimbabwe lowo njengalo abantu bona abantu abanjalo amazwe anjengalana akusebenzise njalo njengakhona okwabakwenzayo ekutheni bafake ama-sanctions ukuthi bayehlulekise uhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo umumo oza kuba khona ngokuhamba kwezikhathi alibe nguquko esifakhona ukuhamba phambili asento engayenziwa nje into ezathatha isikhathi siyakunanzelela ukuthi lathi ama-sanctions anaazasuswa ngokuhamba kwezikhathi
kodwa ama-sanctions kumbe izijeziso elikhala ngazo baba Gaule kuthiwa zafakelwa iziphathamandla zezanu PF ezini lutshwana nje
baba nkomo ndithanda ukuthi ungakukholwa khonokho nawe unje njengomuntu weZimbabwe ubekwazi ukuthi i-IMF thina ayisincedisi ngitsho okhonokho kufathela lama imihlanganiso ingathi amaqamaumhlaba aayo alawulwa ngo-amerika lamanye abalamandla ayiwo abasizondayo abasiniki ncedo ngitsho ukusincedisa kodwa sibonile ngesikhathi se-inclusive government laphana ngenxa yokuthi wakulabanye abantu ababathakazelayo bachipha ini siba nedisa lapha lalaphana ayisikho khonoko nkomo ama-sanctions lana akhona nkomo ayalimaza even umama lwana wabuyayo lwana uraportiwa lwana wabuyayo o-United Nations watsho njalo wathi lokho umumo lwana usafisa the ordinary man in the street awusafisi umuntu otagetwe yiwo ama-sanctions but umuntu makhazi ozihluphekelayo oshukunyezwa ngama-sanctions
bakhona abathi ilesaba ukunqotsha njengezanu PF ngoba abantu abanengi abaphandle kwelizwe basuka bebalekela umbuso wezanu PF
eredioni yakho yanguze u-interview amadoda asisekela kakhulu izanu PF ase-America abo-Britain abo-South Africa ngaphandle kwelizwe abasisekelayo sibili okuzwayo athi kamunyane okudingiselayo ukuthi ngabe kunjalo asinabo ngitsho noyedwa ezanu PF abantu abantu abakudangala izo zitha zezanu PF kodwa abantu abakhona amazwe lalawo akiwo ayiwo athengisa ukuthi ayizitha kithi thina njengelizwe leZimbabwe so ngako singabathemba njani bonaba abantu njengoba kuyabe kuvotelwa kuwona lawo mazwe
umnumzana Belief Gaule ngowebandla lezanu PF Ikansile yakobulawayo isiguqule indlela ebhadalisa ngayo abantu abapaka izimota enzikini yedolobho kulandela ukukhonona kwabahlali. phansi komthetho obukhona umuntu ubehlawuliswa idola lemelika elilodwa engapaka okwehola elilodwa endaweni ehleliweyo iParking Bay. Ubethi engasuka lapho lanxa ihola lingakeneli ayepaka kwenye indawo ahlawuliswe elinye njalo idola lemelika okuyinto ebisolwa kakhulu ngabanengi. Kodwa kumbiko ewethule namuhla ikhansili yazise ukuthi phansi komthetho omutsha umuntu engapaka endaweni thize ahlawule lelo dola usesenelisa ukusuka njalo ayepaka kwenye indawo elokhe esebenzisa intshintshi nxa ihola lingakeneli. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yabahlali iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi inguquko le ayitsho lutho. UDube uthi bafuna umasipala abhatalise abapaka izimota idola kumbe amadola amabili emelika ngelanga hatshi ngehola njengalokho okwenzakalayo.
Asitsho ukuthi sesinqobile sesithola esakudinga ngoba ngeke ukukhalelayo ukuthi iBulawayo sesikhathi nge-23 babuye le ndlela ezakuthi abantu bangabanje ukupaka edrobheni ngoba sesimangele edrobheni ekuthi sesedeka ulamo okutshengisela ukuthi abantu imithengo leyo dollar per hour inzima ebantu kodwa esikufunayo ukuthi imithengo leyo inhlawulo yeshintshwe kwenzela ukuthi lalaba abasebenzela edolobheni benelisa ukupaka izimota zokhathesi umuntu uyazisebenza 8 hours sosomele kuba ne-$8 ngoba kuzafika pake 1.1 beshopyak phambi kwalapha sebekabona sokuzamthatha $8 per day ngakho khakakuleta oyoa nge-10 days sesehlokake imali kode eneni kakhulu. So khona ukuyala sesifisa ukuthi i-city council kayipheli nge-23 eza kwenza ukuthi abantu babe-encourage ukuthi babuye bazopaka ngokuningi bawo-23 ithe yona
Umasipala yena uthi laye uzama ukuthi athole imali zokuqhuba inhlelo. Ngokunjalo nxa ethe wehlisa imali yeparking yaya lapho elifuna khona libona ngani engayithola yini inzuzo?
Inzuzo zabe ithola kakhulu okwedlula kathesi ngoba kathesi bananzela abathengi baphaka izimoto ezitateni lapho ngakhonakalakwenzaukuthikansilalahlekelwe imali eningi kufana nokuthi na kule bhizinisi yakho ungadlulisa ulutho abaeodwalwehlisa abantu babuya bazokuthenga ngokunela so through ama-volume ngathi inumber ezi imali yakho leyangadiyifunda ukuyithola. So xa kuyukuthi 7200 bays ezikhona koBulawayo kuba kuhle ukuthi wonke lana ama-bays abe fully occupied khona kuyana kuzenza ukuthi i-city council a-realize imali yakhe bathole imali ngo-23 nathole imali yakhe kodwa kathesi okwenzakala abantu bashiye idolobho lingenamuntu akulazimoto edolobheni ihlekana singathi into engabule 18 kumbe 16 yezimoto ezikhona ihlekane ekunani kakhulu soa kwenza ukuthi imali eningi bacabanga ukuthi bangayithola abasebenzangayitholanga kodwa-ke bangaaiiintezi kudola lo-$3 yizitheeezemshiphayo kona bangaphumali yaziisa kodwa ezenza enkakade abantu babuye lezimota bazobaka kodwa-ke phaka bekwazi bayakadani. So yikho esikuthi encaragedazokutana ea siyabonga ukuthi bazibili bazibile amazisathi bakhulu ukuthi umuntu angazakachelwa ngoba umuntu besikepha ephakathi sayitini o-petomini kodathatha imali ye-1 hour. Siyabonga ukuthi lama-councillors wabonile kukhuluma kokukhansiyabesapota umbono wezakhamizi sifuthi baphinde bakusapota khonokwenzela ukuthi idolobho libe smart idolobho libe idolobho lesimali.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iConsumer Council of Zimbabwe ithi imali esidingwa ngumdeni olabantu abayisithupha ngenyanga isiyehlile ngenxa yokuwa kwentengo yamafutha ephethulo. imali le yehle ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezisikhombisa lamashumi amathathu 7000 ngeviki edlule yo. Isiphathamandla seConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland umnumzana Comfort Muchekeza uchasisele osithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Enzela kuyathabisa ukuthi injosi yehlile, but nxa kukhangelwa isilinganiso lesi, ifamily of six seyenelisa ukuthenga just an extra loaf of bread. Lapha ngizama ukuthi ngichasisele ubona ukuthi yebo kuyehlile, but akuyehlanga ngendlela sasikhangelela ngayo. Isikhathi esinenge intengo yamafutha ingakhwela, into zonke ziyavuka sezikhwele khonapho khonapho and across ama-sectors wonke. And i-percentage ezikhwela ngayo is by far indlela eziyehle ngayo khathesi. So njengehlanganiso emelela abathengi sithi yebo iyehlile, but ukuyehla lokhu ngesikhiwa singathi ku-insignificant. Sikhuthaza abamabhizimisi ukuthi babekwazi ukuthi umthengi lowo nguyoyenza ukuthi bona babe khona. Nxa kungela consumer akula provider of service, akula provider of goods. So kube le ndlela yokubona ukuthi ukomo le esengwayo bethatha uchako kuyo bayayisenga ngendlela yokuthi bazaqhubeka beyisenga even ilanga elilandelayo. Kungabe ukuthi siyahle siyisihlenge namhla ihle ife.
Baningi yini osomabhizinisi abangafuni ukwehlisa intengo yempahla kumbe ukuthi ihlale injalo? Bayiphula yini umthetho kumbe labo intengo yokuwoda impahla iyabadulela?
Lizananzelela ukuthi lapha eZimbabwe asilawo umthetho we-price control. Sake saba lawo umthetho lo 2007-2008 kwafakwa i-Price Control Act. Izinto sezitshelwa ukuthi lokhu kuthengiswe ngemali leyi, but ngesikhathi sakhona sa-experiensa uswelakala kwempahla amastolo wonke kwasala kungela lutho ngitsho ngitsho. So kathesi uhulumende azangafake umthetho we-price control. Kulama-social contracts okuvumelana phakathi kwama-service providers, ama-manufacturers, lama-consumers. Lokhu they are not price control, but indlela zokuthi sikhulumisane sibonisane ukuthi intengo ingaba lapha, sibe ngesikhiwa bathi i-win-win situation. So laba abayala ukuyehlisa intengo abalacala, but bayawonela ama-consumers yabo, bayazionela bona labo ku-business yabo. Sisikhathi esiningi sitshela ama-businessmen ukuthi bengakwazi ukuthi i-consumer comes first before umthetho, kungaba lo competitor uzavala ibhizinisi yakho. So sikhuthaza abamabhizinisi ukuthi ababe lobungani obuhle lama-consumers. Uhulumende sikhuluma la esikhathi esinenge siyabonisana, bayabuya bebuza ukuthi sibona njani sibanike. Into esikhuluma esikhathi esinenge ukuthi ihulumende ayimendele imithetho or if nokucreate eyinye iza create ukuthi i-business kube le environment enhle ukuthi abantu bayenze amabhizinisi. Environment ingaba enhle kuyenza ukuthi amabhizinisi bakompite. Once singabala amabhizinisi akompithayo, bona ngokwabo they will regulate, baziregulate ama-price azabonakala yehla.
Umnumzana Comfort Muchekeza isiphathamandla sogatsha olulwela amalungelo abathengi olwe-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland. Ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalemibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni, njalo uthi kabasoze baboche kumbe babuzisiswe ngokuthi bazithola njani lezi zikhali. Lokhu kwaziswe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi izolo. Unyathi uthe labalemibhobho eyangeniswa elizweni ngodlu ivela kwamanye amazwe kumele bayilethe. Inyathelo leli liza ngesikhathi izehlakalo zobugebengu obenziwa izigilamkhuba ezihlome ngemibhobho zisanda elizweni. Sixoxele ngcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Amanyathelo okuzama ukuthi kubuthwe izikhali ezisezandleni zezigebengu aqondile. Siyakubona kusenzeka kwamazwe ahlukahlukeneyo ukuthi uhulumende baphele ukuthiwa yi-amnesty ukuxolela abantu abangabe belezikhali ezingekho emthethweni ukuze bazihambise kuhulumende. Ngakho-ke la amanyathela aqondile ukuthi abe khona benze khona lokho abakwenzayo ngokuba siyananzelela ukuthi kwandile kulamalanga ukubanjwa kwenkunzi, kubanjwa ogogo labokhulu, abantwana abancane, izitolo, kubanjwa imizi, kubanjwa amabhenki, kubanjwa zonke nje indawo lezi lapho okutholakala khona imali, uyathola sekulokufa kumbe sekubanjwa inkunzi. Ngakho-ke izikhali lezo zimele zisuke ebantwini abanjalo.
Ubona iphuma ngobunengi limpopo yini Ncube? Ngitsho lezigebengu ezibamba inkunzi zisiza phambili ziyihambisa emapholiseni.
Angiboni ukuthi kuzaphumelela lokhu uhulumende akuzamayo. Izigebengu ezivele zisebenzisa izikhali ukubamba inkunzi ngeke nje zivuke sezihambisa izikhali kuhulumende, ngokuba abantu ababamba inkunzi ngabantu abazinikele ukuqhubeka bephila yona leyo mpilo. Izizathu zabo ziningi kakhulu ezenza ukuthi baphile yona leyo mpilo. Akulula ukuthi basuke bahambise izikhali lezi. Siyasikubone kuzanywa kwamanye amazwe, yebo kambe abanye bayahambisa izikhali kodwa izigebengu zona ngokwazo hhayi ziyazigcina izikhali ziqhubeke zizisebenzise. Ngakho-ke kangiboni ukuthi kuzaphumelela lokho abakuzamayo ukuthi abantu bahambise izikhali kuhulumende.
Ikhona kuyini okungenziwa Ncube ukuze kuqedwe udubo lobugebengu, udubo lwemibhobho esigcwele ebantwini?
Izizathu zokuthi abantu babe lezikhali ezingekho emthethweni ziningi. Amabhoda ayavuza, imingcele iyavuza, izikhali ziyasuka eSouth Africa zisuke kwamakhelwane zingene elizweni, ezinye zivela kubo Mozambique, ezinye ziphuma ezinkambeni emasotheni lasemapholiseni labanye abavunyelwe ukuba lezikhali elizweni. Kanti-ke ukusetshenziswa kwazo kuhambisana le ndlala esiyibonayo, abantu bengaholi, abantu bengela kudla, abantu bengela school fees, bengela renti. Ngakho-ke ubona sekubanjwa kakhulu inkunzi. Ngakho-ke unqanda lokhu kuyikuvimbela ukuthi izikhali ziphume emasotheni lasemapholiseni, izikhali zingene elizweni. Kanti-ke njalo kuyukuthi abantu bangabi lesizathu sokuba lalezo zikhali lokuzisebenzisa ngaleyo naleyo ndlela abazisebenzisa ngayo.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla isixoxa lomnumzana Dan Moyo ohlala eMelika, njalo siphatha udaba lokuvunyelwa kwezizalwane zakwele Kenya ukuvota zisemazweni achiyeneyo. Umoyo uthi lokhu kumele kuvunyelwe laseZimbabwe.
Unobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken uthi
Baba Dube, siyakuthokozelela kakhulu esikubone kusenziwa ngama-Kenyans ekuvumeleni kwabo ukuthi izizalwane zabo ezingaphandle zibe lelungelo lazo lokuvota. Sibonile bevota ku-embassy yeKenya. Into ejabulisa kakhulu le kuyatshengisa ukuthi amanye amazwe e-Africa ase-progressive ayakwazi ukuthi izizalwane zabo ngama-citizens noma zingekho elizweni zingaphandle, okusalayo inkaba zazo ziselizweni lakibo, njengoba lathi inkaba zethu ziselizweni laseZimbabwe njengama-Zimbabwean citizens. Kuyatshengisa njalo futhi ukuthi iKenya iyarespekta i-constitution yayo, ngoba i-constitution yayo iyavumela ukuthi izizalwane zazo zayo zivote noma zingaphandle.
Okwenzakala kwele Kenya ubona zani kungenzakala yini eZimbabwe?
Njengoba ngisho, i-constitution yeZimbabwe layo iyakuvumela ukubana izizalwane zayo zivote zingaphandle. So kutsho ukuthi lana okuhluphayo nguhulumende ongafuniyo ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezingaphandle zivote. Sike saba nemihlangano eminingi lenkokheli zelizwe leZimbabwe. Ngo-2019 sahlangana lo President Edim Nangagwa eNew York. Sayixazulula udaba lona lolu olokuthi sikhala ngokuthi sifuna ukuvota ngo-2023. Wathembisa u-President Nangagwa ukuthi hayi ngo-2023 ngempela uvumelana lathi ilungelo lethu lokuvota lizolungisa ukwenzela ukuthi sikwazi ukuvota.
Ye, eZimbabwe baba moyo kwehlulane vele ukuthi kwenziwe wonke khonoko.
Nanku-ke manje u-2023 usesondele, ama-elections ayeza. Asikezwa lutho ngodaba lokuthi sizoqala nini even ukuregister ama-members amaZimbabweni angaphandle. So siyazi ukuthi ngelinye ilithuba eselilahlekile leli, ngoba angiboni ukuthi ngokuhamba kwesikhathi esokwenzakele bangakhona ukuthi bafeze izithembiso zabo zokuthi sizokwazi ukuvota ngo-2023. So ngezinye indlela ngamafitshane, umongameli Mnangagwa ngumuntu ongathembakaliyo, ngumuntu ongelaqiniso, ngumuntu ongeke uze umthembe ukuthi into akutshela yona yiyo azoyenza. Yibo laba bantu aba-indicator left kodwa bajike right. Thina njengezizalwane zeZimbabwe sizoqhubeka sikhankasa ngodaba lwethu lokufuna ukuvota, ngoba lilungelo lethu, i-constitution yethu iyakuvumela lokho. So mina ngithi kwabakithi, kwabantu bakithi, lingalahli ithemba, kuzolunga. Ngoba ekugcineni iZimbabwe kumele i-understand ukuthi sesiphila ku-global village manje, and amaZimbabweans angaphandle aya-contribute kakhulu kumnotho weZimbabwe, ngoba esingathi yi-third of i-GDP yeZimbabwe izimali ezibuya ngaphandle, ama-remittances abantu bethumela izimali ekhaya. IZimbabwe mayifuna ukuthi ithuthuke, kube lempumelelo, umkhonomi ukhule, kube lemisebenzi, kumele ikwazi ukuthi izizalwane zayo ezingaphandle zinikezwe ilungelo lokuvota, ukwenzela ukuthi lazo zibe legunya lokufuna ukuncedisa ekwakheni isizwe sakibo.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela eWashington DC. Oyengu nkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ube semthethwandaba njalo namuhla, lapho alethwe khona enkantolo efuqwa nge-wheelchair ngemva kokwaliswa kwe-ambulensi yakhe ukungena emthethwandaba. UGaynor Kumede we-Studio 7 uxoxele gqwetha likaMbayiwa unkosikazi Beatrice Mthethwa.
Well, I mean, firstly, the idea of umuntu ogula njengoMary should be arrested and put in custody and placed before a magistrate. A good condition where she can't come to court. And umama lo ugu physical pain, ugu psychological pain, ngoba abantu bakhe kababoni. Ngazifaka ezikhathini zakhe ukuthi, honestly, a woman who has not seen her kids for 32 months, now she must be arrested because we are cool, like akwanisi uhamba masepha sike court. What sort of justice is this? Ngiyazibuza ukuthi am I a facilitator of this injustice by being part of it? Uzibuza imibuzo eminingi ukuthi bonke lokho okwenzekayo shuwa i-justice le engiyi-part of yiko wangikhalisa shuwa. Na manje I'm still very pained by this whole nonsense.
Manje walisiwe batheka qhubeka lokho ebuya e-court engumuntu ogulayo. Uzwa njani okwanamhla?
Uyazi wake waba ku-hospital ngelinye ilanga wangabuyi, kwathiwa kabuyi noma egula noma enjani kabuye, sagcina sesihambe ne-ambulance. Besa omagistrate bahamba bamurimanda khona eku-ambulensi. Kukodwa nje kona lokho is something I haven't seen. I've been a lawyer for 41 years.
Siyabonga unkosikazi Beatrice Mthethwa alikhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kwanele yimi untungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.